zvichitevera kurumwa kwevanhu nekatsi dzakanga dziri nechimbwa mupengo mudhorobha rechivhu svondo rapera bazi rezveutano rinoti riri kutora matanho ose kudzivirira chirwere ichi munyika sezvo chiri kupararira zvakanyanya mumwe mukuru mubazi rezvekudzivirira kupararira kwezvirwere munyika Dr. Reverend Sipago vanoti zvave kunyanya kutyisa ndezvekuti muzvipatara nemakiriniki hamuna mushonga wechirwere chembwa mupengo
wozobayiwa maantirebhisi kazhinji kazhinji pachipatara panenge pasina antirebhisi iyoyo munotorayirwa kuti indai munotenga muuye nayo ipapo ndopamwe patirikuita dambudziko dzimwe dzenguva munhu anobayiwa chete nasiyoka
Dr. Spago vanoti vanhu vari kufa sezvo vari kutadza kutenga mishonga iyo iri kudhura zvakanyanya mumafamasi
munobayiwa 5 majekiseni iwawo chimwe chinonyanya kuti vanhu vasamabayiwa mutengo wawo majekiseni iwawo anoti dhure dzingangoti vanhu vanogona kuita $20 rimwe chete kureva kuti kuti ubayiwe kosi yacho yakakwana unenge wakutarisana nemari inokwana iyo kuita $100 zvinodhura hongu asi zvinhuwo zvinokosha
vanoti munhu akaratidza zviratidzo zvekubatwa nechirwere chembwa mupengo zvakaita sekubuda masiriri kubvotomoka kutaura nekuda kungotsenga tsenga hapedze mazuva anodarika gumi asati afa
kana munhu atotanga kuratidza zviratidzo zvataura kuti panenge pasisina within 10 days tenge taakutotaurakutitenge tatorasikiwa nai
Dr. Spago vanoti katsi dzinosvika ina idzo dzaive pakatsi dzaishungurudza vanhu muchivhu dzakaurayiwa svondo rapera mukuru muboka rezvekushambadzirwa kwemashoko mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. George Kampondo vanoti vari kukurudzira vagari kuenda kunobayiwa majekiseni ekudzivirira chimbwa mupengo kana varumwa neimbwa inenge isina kubayiwa jekiseni rekudzivirira chimbwa mupengo mutauro wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti vane urongwa hwekubatana nemapurisa pamwe nevebazi rezveutano kuti vapure imbwa dzose dzinenge dzichingombeya mbeya mumigwagwa yedhorobha iri senzira yekuderedza kurumwa kwevanhu neimbwa inova nzira inotapuriranwa chirwere cheimbwa mupengo
kana imbwa dzichinge dzashaya vanhu vanokwanisa kuti dzinge dzakachengetedze nguva zhinji inoendeera mberi nokupa chirwere kana nokuruma vanhu chiendesa chirwere nokuti munhu asingakwanisi kunge achichengete nguva yake pamba saka zvinozenge zvino taakutaurirana nevamwe vemabazi ehurumende anoona nezveutano tingakwanisi sei kuzorodza kana kuti tingakwanisi sei timbwa idzi dzinge dzichiwana padzinogona kugara pakachengetedzwa
munhu anenge arumwa neimbwa isina kubayiwa anokurudzirwa kubayiwa majekiseni matatu ekudzivirira chimbwa mupengo jekiseni rimwe chete rinoita madhora ekuamerica $20 zvichireva kuti munhu anotenga mishonga yemadhora ekuamerica $60 kana kuti $60 vanochengeta imbwa vanokurudzirwa nemutemo kubayisa imbwa dzavo padzinenge dzave nemwedzi mitatu kubva dzazvarwa dzozobayiwa zvakare kana dzave negore kubva ipapo imbwa inenge yave kubayiwa kamwe chete pagore chirwere ichi chinonzi hachinyanye kubata katsi asi kana chichinge chabata katsi inoonekwa nekuchinja maitiro ayo isingagadzikane kubuda furo mumuromo kudedera ichishaya simba kana kuve neukasha munhu asingabayise imbwa yake akabatwa anobhadhariswa muripo wemadhora ekuamerica 100 ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.